Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechina kurume 17 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti mapanza kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa. Kunyange hazvo, boka rePublic Service Commission ratanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Mutevedzeri wameya weguta remutare Kanzura Farai Biza veMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora vanofenda mushure mekukundwa sarudzo yameya weguta iri iyo yahwinwa naKanzura Simon Chabuka veCitizens Coalition for Change. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5379. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa kunyange hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi kuti ivapinze basa svondo rinouya apo ichadzinga varayiridzi vese vari kurangwa mabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo dare pamusoro nezuro rakapa mutongo wekuti kumiswa basa kwevarayiridzi hakusipa mutemo, Public Service Commission yave kuronga kudzinga varayiridzi ava basa. Muchidziviso chavo mushure memutongo uyu, munyori wekomisheni iyi Ambassador Andrew Taunashe vakati, varayiridzi vese vanenge vasina kudzokera kubasa panosvika musi wa22 mwedzi uno, vanofanira kubva pazvikoro nekuti basa ravo rinenge rapera. Asi varayiridzi vaendera mberi nekuramwa mabasa uye vati havasi kubvuma kuchichidzirwa vachiti Public Service Commission iri kutyora mutemo wayo. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS iro rakaendesa hurumende kudare mushure mokumisa varayiridzi basa vaObert Masaraure vati havasi kuteerera mashoko ePublic Service Commission uye vati vari kudzokera kumatare kana ikaramba yakaomesa musoro nenyaya iyi.
Public Service Commission zuro kuti iretract mastatements ayo ayatinoona kunga asiri pamutemo zvakanyanya zvavapa 24 hours through my lawyers the Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vange vatipindura nhasi. Asi kana vachinge vakundikana tichazenge takumanikidzwa kuti tivaendese kumatare apo pachazomanikidzwa kuti vazobhadhara makosi ese litigation atinenge taita godi.
Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti zviri pachena kuti PSC iri kutyora mutemo wayo uye vanoti varayiridzi havafaniri kuteerera zvinhu zvisiri pamutemo.
Public Service iri kutadza kuteerera mutemo wayo. Mutemo wa Public Service uriko unoti teacher anotanga kuzotsvagwa for disciplinary action kana arova mazuva anopfuura 14 ari continuous ma working day. Saka tikada kuverenga mazuva 14 tichitanga musi wa 7 ma teacher anozenge asvika pa 14 days musi wa 25 kwete musi wa 20.
Vati murayiridzi anozoonekwa sekuti anenge asiya basa ndeuya anenge apedza mazuva makumi matatu akatevedzana asingaendi kubasa uye asingazivikanwe kuti ari kupi. Dr. Zhovati hazvibatsiri kuti PSC irambe ichityora mutemo wayo vachiti chakakosha kuteerera zvishemo zvevashandi nekutaurirana navo.
Nhaurirano dziri nani pane kuvhundudzirana because varayiridzi havadyi kubvunduzirwa. Varayiridzi vanodawo mari kuti vaende kuzvikoro vano ticha wo vana vavangu nevavo.
Zvichakadai munyori mukuru wesangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro uye nhengo zhinji dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa. Vatiwo pane nhengo dzesangano ravo makumi maviri dzakatambira matsamba ekumiswa basa uye vange vakamirira kunzwa kubva kumagweta avo kuti nyaya iyi ichafamba sei zvichitevera mutongo wedare repamusoro wanezuro.
Saka magweta edu pari zvino ari kuatora court judgment yakabuda nezuro ari kuongorora nekutarisira sematarisira atinoita votose kuti bazi uvashandi kana kuti Ministry of Public Service Labour and Social Welfare harichapikisi zvinobva kumatsako
ukuwo PSC nhasi yatanga kunyorisa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi avo inoti vachapinda basa kutanga musi wa22 mwedzi uno apo inenge yadzinga varayiridzi vari kuramwa mabasa asi varayiridzi vati havasi kuvhunduka nedanho iri vachiti munyika magara muine varayiridzi vashoma. Munyori mukuru musangano wemubatanidzwa wemamwe masangano anomirira varayiridzi reFederation of Educators Union of Zimbabwe vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti izvi zvinorerutsa basa revadzidzisi avo vakaremerwa pari zvino.
My room and Angari Mumra Ritanga Shura Anivana Shika Kumiman woman Masharum classic in the city. Saka is Jakutovara is Vangara Kutimba, Ride Mabasa Shadana Tangara Chida.
Vanura Kupinda Basari Urairizi, Vanka Shinor Sakuma office Eva Kurvesh Korom Zimbozavo, Kanakutikuma District Schools Inspectors, where Ongoria Taita, Yaraza Kutikunevan Vashomanana, Vanure Sanasi, at now Kwansak Batam Yorwe PSC Vauta Unashe. Kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanga vasati vovapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe ine varayiridzi zviuru zana nemakumana nezvishanu uye inoda vamwe varayiridzi zviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 kuti zvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nevarayiridzi vakakwana. Varayiridzi vanoda muhoro wemazana mashanu nemakumana emadhora ekuAmerica pamwedzi kuti vararame zvakanaka asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza mamwe masangano evashandi svondo rino kuti hurumende haikwanisi kubhadhara mari dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Garo veZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemakanzura dzekutsiwa vaBlessing Tandi vaive kanzura uye meya vekwaMutare navaLighton Stole avaive kanzura veWard 5 iye sachigaro kwaRusape dzichaitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe. Asi vati pamutemo hakuna sarudzo dzinoitwa kana kwasara mwedzi mipfumbamwe kuti kuitwe dzimwe sarudzo dzenyika yose kana kuti general elections sedziri kutarisirwa muna 2023. Mutungamiri werimwe bato reMDCT uye vachitungamira bato reMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vakadzinga basa nemubato vatandi navastole. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT notungamirwa navamonzora waWitness Dube.
Meya vekwaMutare vatandi sachigaro vekuRusape vanga vagara varikolewa pataka rikola meya wekugweru nezvipomherwa zvavakaitwa zvecorruption kusabata basa nemazvo. Bato reMDC mwaka uno tiri kuti isusu vanhu vanoita zvatisinganzwisise zvatinofungidzira kuti havana kubata basa nemazvo havafaniri kuramba vari muofisi, havafaniri kuramba vachiabhuza mavotes evanhu. Saka ndo marikoriliwo avakaitwa, kungoti zita ravo ranga risati raendeswa ranga rasaririra, asi vakangorikoriwa nguva imwe chete iyoyo.
Kana muchipomera vanhu mhosva yekuita uori vaDube, makaendesa here nyaya dzacho kumapurisa? Zviri kufamba sei?
Zvatichazoita kana dambudziko iri richiendera mberi semaonero atiri kuita nebato, tichasvika pachinano chekuti tinotora official yedu totoshedza veZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vagare pasi vavhenenge vaone kuti zveshuwa basa riri kuita nemazvo.
Sei mafunga kutora danu iti?
Nekuti taakuita inonzi zero tolerance for corruption. Atiti kana one munu ano elektwa pa ticket redu, ano ramba achiita zwe uori. Zunoita kuti mari zewanu kumadoropo zisashandiswe kuti zwe gadzirise ma nekuita zwe service delivery.
Mutawariliwe MDC T inotungamirwa na vamonzora wa Witness Dube vari parunare kubulawayo na Blessing Zulu Studio 7. Sezo tichitema tisinadivi ratinorere kera Blessing abata ovatandi.
Ndaka receive tsamba yangu ye Rico mzee Friday 11 February 2022. Ijitawala yo kuti minister waka receive tsamba. Yakabva ku MDC T ijitawala yo kuti handisiri member. AMDCT na hizo zorula miro inengia kutala constitution kana muna adaro wano kurula miro kutariko so ndoza ndaka wana ende tamba iya kangu fana na tamba zose zangadziri kungo shandis kwa mbama rikos osa kaitu wakufa kuma MPs kufa muna 2020 kusika kwa tiri wakuno kuna 2021 ndo tamba imwecheze kungo shandis kwa iwa.
Manga masaruzwa nevanhu muna 2018 zvakureva kuti vana vakumbo sara vasina mumiririri izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzeutongo wechekerere munyika.
The rule of law in Zimbabwe inoti netsei it can be a banana republic whereby anyone does whatever he feels is good for him or herself. My fellow teammates were recalled in December 2020 and 2021 ikapera. Now we are talking almost of 1 year, over 1 year and 5 months. Vanhu ivavo vasina a representative from local authority. Ndozvimwe chetezvo ne ward rangu oirori mandanga ndakasarudzwa. Vachambovaonerera isina mumiririri kwenguva yatisingazivi. Kuti vanozotema vacho vachatema rini kuti tikwanise kunge tichizoenda kuma elections. So Paris zvino vanotombovaonerera. Kanzuro yotombotsvagawo munhu anovamiririra kuti vambosanowanawo zvinovabatsira pano neapo.
Ko mhosva yamuri kupomerwai yekunzi makaita zvehori?
Ndozva zvinoita kutsvaga utano mugati. Kana paita hori, basa remapurisa nderei, basa rezaki nderei, basa repaki nderei, basa resaku nderei. Kana paine uori waitwa dai ndakasungwa nichinzi ndaita uori uri apa wosungwa.
Vaive meya vegutare Mutare kwa Blessing Tandi vari parunare kwa Mutare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abato vavasitole kuti tinzwewo divi ravo.
Yeah, nyaya yeRico I was surprised in swe chishanu uri muswa 11 February. Nichifonerwa na acting town secretary chiti kune tsamba iri ku office. Ipapo takanga tiri ku Harare tine imwe nyaya yatanga tichiita ikoko signing ceremony yema CEO. Tapedza signing ceremony iyoyo takazopinda muyukas executive meeting whereby takatara hwaro hwekuti tikwanise kugadzira chimiro chakaita leadership yeyukas mushure mekunge paitwa futi recall yameya makombe akanga ari president weyukas. Saka takanga takopta meya Tandi wemtare kuti aite take over for the meantime chikwanisa kuti tiende ku AGM. Meya Tandi vachangobvawo kupindawo ipapo vakangonzwawo tsamba same day room swa 11 yeRico yakafanana neyangu.
Makazvitambira sei?
Tose takatoshamisika kuti murume anonzi Monzora uyu achikuendera mberi nerwendo rwake rwekudzinga mamayors nemacouncillors nemaMPs. Zvaga zvatinongoziva hedu ngezvekuti kana munhu akatengesa struggle hakuna kwaanoenda. Monzora wakatengesa struggle hakuna kwaanoenda. Zvese zvaari kuita kuita kubatanidzwa nezanu PF vachiedza kutsvaga kuti kusaitwa maelection 2023 zvese izvo zvinobudisa pachena kuti munhu wabva mugwara nechinangwa chestruggle chekusunungura vana veZimbabwe.
Zvii zvamurinawo kuzivisa vanhu vanga vakusarudzai kuti muumirire ward 5?
Kuvanhu veward 5 vanova ndo vakandisarudza kuti ndizova mumiriri wavo uyezve ndikazosarudzwa zvane macouncillors kuti ndizova mumiriri wavo paucouncil chair horisabe town council. Ndoda kungovati zvose zvinoitwa izvi mucherechedzo wokuti taakuenda Kenani. Hakuna mimba inozvarwa isina kurwadza. Ikasarwadza mimba iyi inoberekwa mwana asina kusvika.
Saka hizo zvinofanira kurwadza uye there is no a struggle without scars.
Haive sachigaro wedhoroba reRusape vakadzingwa basa vaLighton Sithole vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Mapurisa ekusouth Atlanta nemuHarare apa mvumo wekubatwa iDare Citizens Coalition for Change inotungamirwa naNelson Chamisa kuti riite musangano waro wekutanga wekuparura hurongwa hwekutsvaga rutsigiro mumusha weHighfield nemusuwe Svondo, asi bato iri richimanikidzwa kutevera mitemo yakaomarara. Mutsamba yanyorerwa kubato iri, mapurisa anoti anotarisira kuti richadzikamisa nengo dzaro kuti dzitevere mutemo uye kuti dzisatyisidzira vanhuwo zvavo. Bato iri rarambidzwawo kutakura nhengo dzaro kubva kune dzimwe nzvimbo nemabhazi dzichiuya kumusangano uyu. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5,379. Asi zvinhu zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvikoro, sezvo pavanhu mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere chinezuro, zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 vari vana vechikoro veprimary kumasvingo nemateveleland north. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vava mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu zvine makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nevaviri kana kuti 4,322,792. Vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 3,353,554. Vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba inyatsoshanda. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vanoti France ichaburitsa mauto ayo kubva muMali, uko ari kurwisa chikwata chevechiIslam chinopfurikidza mwero, asi achange achitevera zviri kuitika ari mune dzimwe nyika dziri kumavirira kweAfrica dzakavakidzana neMali. Kremlin nhasi yati ichatora nguva kubvisa mauto eRussia apedza gadziriro yawo pedyo nemuganho weUkraine, apo America nedzimwe nyika dzinokidzana neUkraine vari kuti hapana zviratidzo chaizvo zvekuti mauto eRussia ayo akonzera kutya kuti angangopinda muUkraine nechisimba ane urongwa hwekubva pamugano apa. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anoti ZANU PF, MDC Alliance neCitizens Coalition for Change akaparura kana kuti ari kuparura hurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro muHarare, umo mune nzvimbo dzakawanda dziri kuitwa sarudzo dzemabai elections musi wa26 Kurume. Sarudzo idzi dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa mudare reparamende kwedzimwe nhengo dzeMDCT, PDP, ZANU PF nedzimwe nhengo dzakafa makanzuru nemudare reparamende. ZANU PF yakaparura hurongwa hwayo kuEpworth nemugovera, uko MDC Alliance ichiparura hurongwa hwayo kuZororo Grounds kuHighfield. Triple C iri kuparura hurongwa hwayo kuZimbabwe Grounds kuHighfield kwakare nemusuwe Svondo. Harare nekuda kwesarudzo dzakawanda dziri kuitwa yakatarisirwa nemapato ose ari musarudzo idzi. Asi chii chaizvo chingapa kuti vanhu vavhotere Triple C kana ZANU PF musarudzo idzi? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeTriple C vaShakespeare Amauswa uye nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Ama promises ayinzwa ipata zvamu president siyaibona imigwaqo isirurisiwe njalo zvakabudayo khona kuri kabinethi ziyangenela kuti ilungisa ma major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona aba ama councillors akhona sebehlulekile sizalo sithemba ukuthi kathi sizama by-elections ku 8 or what esikhangela ukuthi khona sizalungisa because sithemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu adinga wafaka laba abayindawo njalo sithemba lokuthi even kuma constituencies amabili inkulumane le liphumula kuzaba yisema kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina iZanu-PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti yabona ukuthi vele i-confusion so bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi endulwe ngikhuluma ngabantu abatshayiweyo bethawe ngabantu be-opposition basezibhedlela so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhankhe sekuhle sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi okunqobayo mbali
ngena khonapho baba Sibanda
lapho engime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze laseziphaleni lapha ndoda ungawusiyafika kwi-tatation laphana akuhambeki mdalo wami ikho engikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa izanu le ayibafika lutho njalo ikakhulu ubongameli wezanu uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele bathebele and ngokuthi nguye wayengu-mastermind yokukhula wundi elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu bathebeleni bangazisisana noMr Dambudzo lezanu yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo la kubantu babo labazali babo
siyakuzwa Sibanda baba Mashaba
kungazitsholo yedwa ukuthi imigwaqo ayihambeki igcwele ama-potholes all over imigwaqo kanti vele olomlando okuyenza imigwaqo mbani anti i-council ngoba nababusayo is-MTC so kungazivumela bona ukuthi bayazihlulekele ngakho ke igovernment kathesi singenile kathi yathi ngone iqalo ngokwenza ama major roads a interlinkayo into the city ukuthi bencedise sibonile mase phambili sibungisiwe ungahamba uye ku George Avenue ngale ikulungisiwe ungene part e Jordan kuyalungiswa kulungiswa igovernment isi MDC council isiyehlulekile uyazitshelo yedwa kayisime into njalo when you talk about indaba yokuthi u president Mnangagwa was the mastermind of Kukura Wundi. He was a minister then, and ilizwe leli lentwayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe saphila wase futhi bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister kodwa ke seyenzeni ke ubaba uMnangagwa usethena waforma i-peace commission i-peace commission eyiyo ethe ikhangele zona ezindaba eziyi-problem ezegugura wundi lani iminingi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana ababa-affected labazali aba-affected kathesi ama-birth certificate kuthiwe kabahambe bedathiswa kungabuzwa mbuzo and so forth and we as ZANU-PF lani ninje so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba ekukura wundi ayimnandi to anybody
yes bandavala ngamafutshane khona boba
indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota kwale Zimbabwe awukwazi uthathe imali yakho uyibhadala umthelo ekhansileni umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara yelo mlandu wokulungisa imigwaqo
major roads abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC omunye ku-TCC omunye ku-ZANU-PF kambe sesingalwa silwela khonokho ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekend la bedlulileyo lapho e-TCC emganwini ngayo bekuyangisa angikwasiwe bezamani bekuyangiswa ngala bantu abantu they already rejecting them so asomlandi wethu umlando ukuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokuhluka abalakho kunjani so abantu that cannot continue belandela into engala focus
Mumiriri Warren Park mudare paramende vari nengo ye Triple C va Shakespeare ama uswa. Manzwo zvakare kubva kunengo ye Zanu PF va Gilbert Dikiti. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare na Blessings Village Studio 7. Madzimai anobva pasi rose vari zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kufara noruzivo rwavana kubva kumisangano yezvemabhizimusi yakarongwa neZim Trade negungano remadzimai reRed Lipstick Revolution runotungamirwa naPastor Abigail Magwenzi. Musangano weZim Trade wapera nhasi muDubai mushure memumwe musangano wanga uchinzi Zim Women Do Dubai wemazuva maviri. Wakapera nezuro, ngatinzwe hurukuro yaitwa na Marvelous musanganya weye we Studio 7 nemamwe madzimai anga ari pamusangano uyu.
Tichirangu ndinonzi Shalin Mawarire, ndichibva kuZimbabwe tikauya kumusangano weku World Expo, tikaenda kuZim Trade Investment Forum, tadzidza zvakawanda nepamusaka pekuti zvii zvinodikanwa kuti tiendese zvinhu zvedu kunyika dzakasiyana siyana especially kukuno ku UAE vatiratidza ma areas ari available for vanhu vekunyika kwedu kuti vaikwanise kuimporta zvinhu vachinyanya kutaura nezvechikafu vakatidzidzisa nezvehalal kuti kana uchida kuunza nyama kuno unozvifambisa sei.
Imi mungati semudzimai ndezvipi zvanyanya kubatai uyezve zvamuchazokwanisa kunge muri kuita sebusiness?
Ini panyama pandopandibata chai because ndaona kuti kana une mombe dzako kana mbudzi dzako uchidzichengeta zvakanaka ukakwanisa kugadzirisa mafacilities dzako kuti aenderane nezvinodiwa unogona kutoiendesa mombe dzako kunyika uchitambira mari inonakidza. Ndozvanyanya ndifadza izvo.
Hello, ndinonzi Faith Niran, ndinobva kuUK ndakauya kuZim Ladies of Dubai yakaorganizwa na Abigail Magwenzi.
Zvii zvamungati makadzidza pamusangano uyu?
The conference yangari yebusiness and ndakasangana nema government officials, ma ambassadors, ma ministers of women and youth. Ndakabatsikana zvekuti ndakateerera makwau kuvhura ma accounts while tiri kudiaspora ma bank accounts. Ndaona kuti as women takubatana.
Makadii zvenyu? Zita rangu ndinozvino Makuguma Chazwi, ndiri one of one wakaattenda Zim Women Do Dubai yakaorganizwa na Pastor Abigail Magwenzi. Takadzidza zvikuru, tikasangana nemaministers, tikasangana zvose maambassadors. Takadzidza zvikuru about women empowerment. Chinini chikuru chandakadzidza nezvebusiness zvokuti vakadzi they can do it mubusiness.
Avanga vari zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri pamisangano yezvemabhizimusi ichangobva kupera muDubai vachitaura naMarvelous musanganya weye Studio 7 vari kuDubai kwaKaren. Chirongwa chewomen's round table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muzvikoro pamwe nezviri kuitwa nemadzimai ari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaby elections dziri kuitwa muna Kurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa, kunyange hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.